Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoyo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kupa kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emari yekunze. Mutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora voramba kuti vakasarudzwazve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuvakwikwidza. Mangwana vatsigiri venhabvu votarisira machikichori kubva kumitambo yemakota fainari yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varimi vefodya vari kuyambira kuti vanogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300 million nekuda kwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Bepanhau reBusiness Times Live rinoti varimi vakawanda vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panguva iyo fodya yemadiridziro inenge ichida magetsi nguva dzose. Vemakambani vanotiwo vaomerwa uye changosara kukwidza mitengo yezvigadzirwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro esangano revakuru vemabhizimisi reCEO Africa Roundtable vaOzobina vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemakambani nenyaya yekudzimwa kwemagetsi.
Dambudziko remagetsi ratipfugamisa. Industry haichatozivi kuti yoita sei nokuti magetsi hakuna zvachose. Tikanga tichiti hakuna zvachose, tiri kureva kuti izvo nguva yose yatinofanira kunge tichiita mabasa hakuna magetsi. Dzimwe nzvimbo magetsi anouya pakati peusiku achidzokera mangwanani ngwanani kuma5. Saka kuti makambani agadzirise waro hwekuita mabasa munguva shoma nini iyoyo hazvisi kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vakatanga kushandisa dhiziri kugadzira zvinhu zvichapa kuti mitengo yezvinhu idhure. Vamwe vakatarisana nedambudziko remagetsi varimi vefodya vakatonyora tsamba kuhurumende vachiti vanoda kubatsirwa nedhiziri sezvo fodya yasvika pakuda kudiridzirwa uye kuomeswa zvinoda magetsi kwezuva rose. Vanoti vachikuwana magetsi kwemaawa manomwe zvopa kuti vagone kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti US$300 million. Magetsi ari kudzimwa mangwanani ozodzoka nguva dzemanheru vanhu vakawanda varara. Munyori mukuru muboka rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zvave kupa kuti makambani akawanda amanikidze vashandi vavo kuenda kubasa manheru.
Tozokanganisa zvekare nemashandirwo evashandi nenyaya yekuti maemployers atointroduce tingati mashifti mamwe ane chekukanganisa vashandi. Vashandi vaishanda masikati vakudaidzwa kuti ngavashande usiku.
Vamwe vanoti makambani ari kushandisa majenereta edhiziri ava kudhurisa zvinhu zvichaomera vakawanda. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatongai Mateo vane bhizinisi rekuwacha hembe dzevanhu nemichina vanoti basa ravo rakanganisika zvikuru nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Bhizinesi redu ratinoita rekuwacha, that affect our business. chokuti tasara tisisina chekurarama nacho.
Vachitaura nechipiri pakupera kwemusangano wemakurukota, mukuru mubazi rezvemhando dzemoto, Engineer Gloria Mayombo, vakati dambudziko remagetsi iri rakanyanya nekuda kwemagwenye emagetsi ekuhwange ayo asiri kugadzirwa, sezvo vana mazvikokota vekunyika yeChina vakanonoka kuuya nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vakatiwa kuderera kwemvura mudhamu rekariba kuri kuwedzerawo dambudziko remagetsi munyika. Asi injiniya vari mushandi wekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA vatendai munyanduri vanoti dambudziko nderehori nekuita zvehukama pakupinza vanhu mabasa.
Kana usina kusunza chibhakira mupara state wanemu government department haupromote. Saka vanhu vari kupromota vasunza chibhakira vanenge vasina idea.
Vamunyanduri vakakurudzira vanhu kuti vashandise magetsi anoshandisa simba rezuva kana kuti solar.
Itaura kuti kune dzimwe nyika solar panel yava a standard roofing material replacing zinc, asbestos, tiles and so forth. Saringa. And also kune dzimwe nyika yacho ebylon kuna vana vakamuseba munoyo kana imba yako muchinoi. Unofana kuti plani yako iapprove.
Vanhu vakawanda vave kushandisa huni izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvekuchengetwa kwenharaunda zvichaparadza masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaDouglas Ngonzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundutsirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa musi wa18 mwedzi uno. VaNgonzora vazivisawo kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvigaro zvose zveparamende nemakanzuro musarudzo dzegore rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaNgonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akatyisidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of March. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako, saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho. Zvagara zvichitika kuti munhu akasabudirira pasarudzo. Wamwe havagone kuziva kuti anofanira kuzoita zviri nani rimwe zuva.
Vati utungamiri wese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa vachief Jovu sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri wasachigaro muzvare Yvonne Musarurwa hwakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi revechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa ku department remadzimai, saka tirikutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
VaNgonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries paCongress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufirudha ese 210 constituencies, tiri kufirudha zvakare 1958 maward councillors, true field president. Saka tiri kuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavaMonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mustanding committee, vari munational executive nemunational council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita decisions avakatora iwayo including kuti tiita ma nominations, but over and above ningi arisibasa re National Council reku choose a president for the party or another leader zvinoitwa nema lower organs nema province, but zvinge zvatangira kuma wards going up.
VaMarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi, vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa. Vamonzora vashorawo bato riri kutonga rezano PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi.
Iri kuaffecta ma industry asi tikunyanya kuchema chema nenyaya yevanhu vari muzvipatara kunyanya nyanya vana vasvava vanenge vachida magetsi. Saka tinoda kuti hurumende idzose ipe mazvipatara zvese diesel kana petrol remahara kuitira kuti pagova nemagenerator asingadzime kana magetsi asi.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvimatongerwo enyika.
Zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti industry yedu iri kukura, especially manufacturing industry. Saka naizvozvo kuti manufacturing industry ichikura inotorawo magetsi akawanda, uyezve nyaya dzokurima kwedu nenyaya dzezvicherwa dziri kukurawo zvakawanda zvomunyika zvimbi zvekare zvinosha. Saka muri kuona kuti magetsi mazhinji ari kuenda kumaindustri mashoma achizowanikwa achiendawo mudzimba, asi dambudziko rinogona kuwandudziwa. Saka zvemashoko kutsvaga kuita zvematongerwo enyika nevanhu vanofunga kuti magetsi anobikwa musadza anobikwa mupoto sesadza zvinongotitaridza kusanzwisisa kwavo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mune nyaya yanga iri kumatare dzimosva nhasi, dare ramajistrate raramba kurasa chikumbiro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere chekuti nyaya yavo yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo nekuda kukonzera kusagadzikana iraswe sezvo chikamu chavari kutongwa nacho chichityora bumbiro remitemo. Nyaya iyi yanzi ichazonzwika zvakare mudare musi wa 12 ndira gore rinouya. Muzvare Mahere vanonzi vakati mapurisa ainge auraya mwana zvichitevera vhidhiyo yakanga iri pamadande mutande ichiratidza vamwe amai vaichema muHarare vachiti mwana wavo ainge arohwa nemboma nemapurisa akafa. Sangano rinoongorora mashandiro eParamende reVeritas rinoti gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari nemapazi ehurumende kana kuti Auditor General rinoratidza kuti bazi rezvemagariro evanhu riri kukundikana kuita basa. Semuenzaniso, bazi iri rinonzi rakatadza kushandisa mari inosvika madhora biriyoni imwe chete yakapiwa mubhajeti kubatsira vanoshupika zvikuru munguva yeCovid-19. Mari inonzi yaifanira kubatsira vakaremara vari pamudyandigere nevamwe varombo. Chirongwa chekubatsira vana nemari yechikoro cheBIM chinonziwa hachina kufambiswa zvakanaka zvakapa kuti zvimwe zvikoro zvipiwe mari yakawandisa. Mukupindura, bazi iri rinonzi rakati riri kutora matanho yekuti mari idzi dzidzoserwe. Zvimwe zvinhu zvakapiwa bazi iri sezvipo nesangano reUNICEF zvakaita semawheelchair zvinonzi hazvina kugoverwa kuvanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muchinafundo Paul Mavhima kuti tingwedivirawo panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti zvakakosha kuti vanhurume vawane dzidziso yekukosha kwakaita kuremekedza kodzero dzevanhukadzi. Vanoti vachange vaine mabiko achaitwa nemusi wemugovera muHarare avakaronga vakabatana nemuzinda weCanada muZimbabwe nemasangano evanhurume avachapa mukana kuvanhurume kuti vawane dzidziso pamusoro penyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana kunyanya vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba.
Seshamwari yemwanasikana takabatana neCanadian Embassy tine mutambo watinawo kuMoto Republic. Takatarisana nemhemberero dze16 days of activism against gender-based violence. Patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo, varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo kubudikidzwa netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana. Gore rino tanga tikatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya. Patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuti ana amai. Pavari kutakudzwa mutoro wekufirwa nevana, kutakudzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa. Patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo shaura kuti isusu aiwa tinoda kuti vapari vedzimhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsurongo.
Tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatana nevanhurume. Sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri?
Pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume, vatiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu, asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa. Tichange tichibatirana pamwe chetepo zvakare anive Ministry of Women Affairs, tiri kubatirana zvakare nanapadare, tiri kubatirana nafathers against abuse uye nananayo kuti tiri kuti pamwe chete. It's time for action, all lives matter. Uyai tiise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana, kwete munguva ino chete yasvokuta mhemberero, asi gore rose zvaro mumwe nemumwe ane basa rekuita.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vachitaura namavhila Slumusanganya uye westudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutambi webasketball wemuAmerica Brittney Griner anga ari mujeri muRussia mushure mekubatwa aine zvinodhaka asunungurwa mushure mekunge America yaburitsa muhusungwa Victor Bout wekuRussia uye anonzi aitengesa zvombo zvisiri pamutemo. Vachinyora Twitter, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati Griner atove mundege kuuya kuAmerica uye vataura naye. Griner uyo akahwina mhenduru mbiri dzegoridhe kumaOlympics neAmerica akasungwa musi wa17 kukadzi panhandare yendege muMoscow aine cannabis oil isingatenderwe muRussia. Akabva atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe muRussia musi wa4 mavhuvhu. Kurwisana pakati kwehurumende DRC nevakaipandukira veM23 kubva muna kurume kwasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vaenda muhupoteri vakawanda munzvimbo dziri munyika iyi. Kurwisana kwakanyanya kuri mudunhu reKivu, asi United Nations inoti vapinda muhupoteri ava havana zvekudya kana mishonga. Asi hurumende DRC inoti iri kuedza kubatsira vapoteri ava. Pachiri kuedzwa kuita nhaurirano pakati peDRC neRwanda iyo iri kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana muDRC, hurukuro dzakaitwa kuAngola neKenya. VM23 vasina kukokwa kunhaurirano idzi vanoti vachatevedzera zvakawiriranwa uye vachabuda mune dzimwe nzvimbo dzavainge vapamba. Nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi nevakawanda vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira ndiyo ichakanganisa mafambisirwo esarudzo dzegore rinouya, zvichitevera mashoko ekuti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mhirizhonga mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dzakaitwa kuBinga nekuGweru. Vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoti nhengo dzavo dzakarohwa zvakaipisisa uye kushongorodzwa pamberi pesarudzo idzi nevebato riri kutonga reZANU-PF iro rakakunda musarudzo dzakazoitwa kuWard 20 kuBinga. Asi ZANU-PF inoti iri kukunda nekuda kwekuti vanhu vari kufarira zvirongwa zvayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai vari muno muAmerica kuOhio pamwe nasachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuZimbabwe. Tatanga nekubvunza vaVusango kuti vanoti kudii nekukunda kwebato ravo.
Zvanga zviri obvious kuti Zambia ichatongohwina ese yakadaro. Ndaya yekuti chakutaurwa pamba ground parikungotaurwa chete kuti mutungamiri weZimbabwe kombedini ndakanga. Ndiwo vari kugona basa. Hatiti kunzwa anything dzine CCC nendaya yekuti president yedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu. Vanhu vakuda zvinhu zvinooneka nevajanga. Kwete kutaura chete. Hazvekupa vanhu shungu nekudii pasina vanhu vebesa. Ah, zvatova old politics chikene dziri kuti vakuno kunde dzekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the ground.
Maitala charumbira.
Vakaona kuti report iso easy. Hakitika zvinhu zviri kuti vana president mapresident ya input nezvi zviri kuita zvimaprograms esariri mapresident. Ari kubenefita the chamber nevanhu vari on the ground. And now they go for by election, they vote for Comrade Mnangagwa. Kana kanzo yavo, kana MP wavo.
Maita vacharumbira. Vamuringai, nyaya tiri kukurukura yekuti Zano PF iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti.
Aiwa, nyaya yacho tinoiziva kana ivo vacharumbira handiye zvinezvi varototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nemi izvozvizvi. Saka zvavari kutaura izvi isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa nezano PF pari free and fair. Hapana. Imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi. Saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election. Ngavaite free and fair election, vatipe mavoters roll, varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbunjikidza vanhu kuti vavhotere Zanu PF.
Vacharumbira, hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu, saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga.
Aiwa, vajonga itotara zvedevelopment. Tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi. Tiri kuona isu kuti iko zvino hakuna province isina substation iri kugadzirwa. Haidyo substation. Hakuna. Tiri kuona kuti izvi zvizvi kupera kwaDisemba unozi. Wange ini kusevedi. Inenge yakuto kicha into the ground. Handika, mabasa ako ndedzidzi mangadza. Zvakaubwa nehama yangu mhirizhonga. Iyi ndiyo kambo ke-CCC. Kese kwavanoziviwa seZanupf. Havatauri anything else. Vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights. Vanhu vakavictimizwa ndivanani. Vaivictimizwa chii?
Maita vacharumbira.
Mirai ndipindure ipapo.
Pindurai
vamuri. Munyika inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu Charumbira. Hakuna munhu anopiwa presidential input. Imi munogara kuCanada. Munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega. Ndozvati kutaura izvi setipo C. President havana kana industry yavanayo. President havana kana. Vanotopiwa mari nemataxpayer. Saka i taxpayer money yamuri kutaura iyoyo.
Regai tinzwe vacharumbira dimu raitinzwe.
Kadini ishungu dzevanenge vakazviwa kana munhu akazviwa achibva ake kunesa maronda ake ekuti takazviwa zvinhu zvinozikamwa ndetohwehura hangu vurombo muzukuru wangu mudanii uri mustate of denial uchizuti is not going to help you and your party mamanzi mashoma shoma akara kuti tipinde mugeneral election. You need to wake up and smell the coffee.
Ndirikusmell the coffee. Sekuru pandikutaura inini ndirikuti why should the president give you input?
It is akuna kana kuita one isina zvinhu zvinobva kugovernment especially the federal president. Ndikadai kuCanada kune mafunds magrants anotopiwa na prime minister Trudeau kuCanada anotopa women freedoms black women empowerment grants.
Vamuringai, pane vamwe vari kuti bato renyu kudzikira kwariri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures bato renyu reCCC munoti.
Isitotaura kuti ivo ngavaite worried nekuunza magetsi muZimbabwe. Zvekuti CCC haina structure kana kuti ine structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yeZimbabwe. Ngavaite zvavo, ngavasiyane. Isusu tiri kuziva kwatiri kuenda. Ndo answer yandingakupai.
Vacharumbira, tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imomo by-elections. Munoti iwe Mr. ZANU-PF.
In 2010, we are prepared to make sure that they will be peace during the harmonized election. Government is well prepared to make sure that it is Honga, it is Hitwa. Because I am sure that President, like a people, has made peace unit in development. Yes, I am a man, I am a Israel. What can you do? I am a input, I am a government president. I am a quantity of the government, I am a government, I am a government, I am a
Maita vacharumbira, regai tinzoona vamuringai. Vamuringai,
tinozwa vacharumbira vachitaura kuti hanzi vamunangagwa vari kutaura kuti ngakuite peace, kuitwe my elections nechii. Asi ivo vamunangagwa ndo head of security, ndo head yegovernment, ndo head yese, ndo head yemapurisa.
mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu pf ari kuincite violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza
vanga vari nhengo yebato reccc vatimu muringai vari parunhare kuohio muno muamerica manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegista rumbira vhusango vari parunhare kumasvingo kuzimbabwe Munhau dzemitambo mangwana mitambo yemakota finari yefifa world cup 2022 iri kuenderera mberi paine mutambo nenguva dza5 manheru pakati pebrazil necroatia kwozoti netherlands neargentina na9 manheru mukuseya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata muongorori wenyaya dzemitambo vabrian musekiwa
mutambo we netherlands neargentina ha mutambo wakaoma kupredicta kuti ndiyana achawina but if you have Messi in your team you can't bet against Messi saka ndirikuona Argentina ichikwanisa kuwina penalties mutambo uri balanced for both teams esema nations aya ane maplayers are skilled enough to pull through but ndirikuona Messi's intelligence ne his skills achikwanisa kuwina and World Cup indoyo kupedzisira ya Messi mutambi ari kutamba zvokutooneka zviya saka this is his only chance yekuti akwanise kutora trophy yaanga asina in his career
ko munoona sei nhoroondo yenyika idzi mumakwikwi World Cup aya
tikatarisa also history yemanations aya kuti vanhu vakatamba sei manations aya anongori equal in terms of the skill and outcome saka anything can happen in a game of soccer but the odds are favoring Argentina to go through saka ndingohopa kuti news dza tikunzwa dzekuti mukempi Argentina kuri ma players asiri kuirana it's not true was not very inga concentration ne focus on the game and also ndikuverenga also kuti ma wingbacks andani chitawari what about Argentina the left back anonzi akura ne the right back varikunzi va dropka to prepare Netherlands
mazviona se
zvinhu zvandifadza zvikuru because ndanichiona vari vanhu vangavachiita ma mistakes in their defending Kotwo also my players is under the way they are playing with Argentina they are playing for Messi but Messi akwanisa ku retire I miss something
ku Netherlands uko
Netherlands iti nyakasimba zvikuru ku back tichangoona kuti zvinhu zvakamira sei but it's going to be a very close game
ndevapi vatambi vatingatarisira kuti vangashura mare mu makota final
my players to look for Netherlands kuna anonzi Cody Gapo ane 4 goals now in tournament and he's only 22 anotambira Ajax yeah and Memphis Depay ndoma my players and that are very dangerous that Argentina should worry for then kwaita ku Argentina my players that the Netherlands should worry for ndi Messi Di Maria na Alvarez those three combination they are very deadly saka each team in enough weapons to cause the damage ma games aya kwa kusvika ku ma games ekuti it's now a chess match where my coaches now are playing the game
muno revei
sachai muri kuona mamwe ma big names are ku dropka because coach anga kona kuti tasvika panguva yekuti hatichakwanisi kunyengererana tangotamba bora sebora
vanoongorora nhau dzemitambo vabrian musekiwa vari parunhare nablessing zulu westudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 pm nhasi tiri kutarisa nezvemazuva 16 ekushoropodza mhirizhonga yakanangana nevanhukadzi sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunonzi kunogona kuti nyika irasikirwe nemazana emamiriyoni emadhora emari yekunze
mutungamiri webato re MDC wa Douglas Ngonzora, voramba kuti vaka sarudzwa zve kutungamira bato iri vachityora mutemo nekutyisidzira vaida kuva kwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anekuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muDC, ndokusiyamina Gaino Gumede Saidi.